pachirongwa cheletalk ngatikurukurei pafacebook page revoa shona nhasi panga pane hurukuro yechirwere cheshuga
ini ndireva kenneth chichidzawo baba yenyu ndiri kugrace south africa Klerfontein ndakati chida kuti dokta vatibatsire kutizivisa nyaya yechirwere chapedza ruzhinji cheshuga kana mubudzi wangu uripo pana dokta ndokuti izvo munhu angaziva sei kuti ishuga iyi iri kundinetsa mumwiri wangu uye pangaita mafeatures here angangodaro angari aripo pakuti munhu agona kuziva kuti no kana ndichinge ndisingazivi kuti ishuga iyi through this feature ndinogona kuziva kuti no shuga yatanga mandiri nekuti shuga chirwere chekuti izvoni chapedza vana nevaridzi saa ndizvozvonekunga ndichida kuti dokta atibatsire kuti tigete tinyatsoa nekuziva
ndatinirozi moses zembera kumandare nerusheira ko ini ndingazivisei kuti masymptoms ahwesh kana chinge chandibata apo ndienda yangogara mushanda mboenda kunana chiremba masymptoms acho anenge akamira sei ndozvatida kuziva izvozvo
okay ini ndiri kushavande okuzimbabwe nyaya yatada kufunda inyaya yeshuga diabetes 2 inopera here kana waiswa pamatablets zotinozokwanisa kumarega futi
takwanisa kuwana mutungamiri wesangano rezimbabwe diabetes association dr john mangwiro avo vanga vari kutaura kuti munhu angazive sei kuti ave nechirwere cheshuga
vazhinji vari kuvhunza zviratidzo zveshuga shuga hapana nhengo yemiviri yainosiya inogona kuuya iri stroke chaiya yatinoti munhu arohwa nezvishiri kana nechipfambo enda muremo padii kumveneropa hazvichashanda shuga inouya yakavhara maziso munhu haachagoni kuona nemaziso shuga inogona kuumbura zvakare mazino shuga inogona kuya munhu nemwoyo usisashandi zvakanaka dumbu ratitanana makumbo matanda kuzvimba uyezve shuga inogona kuuraya itsvo zvokuti munhu anenge asagoni kana kuita weti ogara akazvimba miviri wese uyezve shuga inogona kuita kuti munhu aite manyoka asingapfere kutotadza kuinda kudondo munhu uya wangogara achirutsa shuga zvakare inogona kuita kuti munhu atadze pabonde wedza murume oro mukadzi anogona kukonewa zvepabonde izvi agoshaya kuti chiri kuitika chii vamwe vanobva vauya vachiti makumbo ari kupinda chando kana kupisa nenyaya yekuti vatoinei shuga yapindewo kumakumbo ikoko kumakumbo ikoko kunogona kuita maronda asingapori asingateri uyezve vamwe vanhu vanogona kuita mamota anenge achimbobuda chero zviya zvinonzi maugoni kugara unogara semota rinongogara pari mota saka vamwe vanogona kuita mamota asingaperi uyezve vamwe vachiita zvirwere zvemabhonzo angava itsoka mapfupa kana matsi kana marifi chaiwo saka shuga hapana painosira ndezvekungoti kana usinazvi zvakanaka munhu kungoona vana chiremba vako zvinokubatsira vanogona kucheka shuga kuti ndiyo here
kana musati mafarira facebook page yevoa shona endai pafacebook motsvaga pakanzi voa shona modzvanya pakanzi like ini ndiri marvelous mhlanganyahuye ndiri muwashington